takazivana nekushanda tese zvakanaka zvakanaka tikati isu tasanganiswa naishe nanyadenga tikazoona zvakawanda tichifadza vakawanda endena nasi uri wangu uri mukoma pasina ropa umwe wangu kunze
ya sarangu ndekuberekwa ndinonzi Ashton Tapiwa Nyahora ndikuimba ndakazvitanga 2008 ndakatangira ofcourse ndandiri choir master and then itawo ndakazolonja kire yangu kupakare paiaccent and apparently ndine two ma albums ma singles collection are over about 50
saka kwa mtukudzuko makaenda sei makaita zvekuenda here kana kuti vakakuonai muchiita zvamaita wei
kwa mtukudzuko ndakaita zvekutoenda because apparently inina I come from Noton ndobva kuNoton what happened was kuti ndakaenda kupakare pai just for training iwo ndichida kunowana platform yekuti ndikawaniswa here mukana wekuti ndigadzire kire yangu ndikwanise kuimoldo into something because apparently I was kiri yangu yanga isati yatomboestablish zvekuti maybe ndakutanga kuta kuita magigs or even marecording mapatsonzo acho yakange ndisina pakarepai is a place whereby ndiyaiprovida zvinhu izvozvozvo uyezve kanhu yekuti they not actually chikoro chekuti chinotoya kutanga kutichwa music chakati chakati say bring what you have and show us what you have mudo uri pazvinhu that's what happened so ndaenda kupakarepai luckily the first year I got to sing on the clip of TV so me and the nguva yakati ndi ndichingoenda ndichienda ndara chimondoona chimondoona jamara vasati vazondishidza kuti anonga tichati ndiri kuti unge uchi wanika panapa more often because ndiroda sei ndiroda kukunita ndiroda kukunita ndakadzidzirawo kuridza zvinhu zvakaita sena acoustic ndizvo ndakuridza even nembira ndakuridza
saka tombowo tarisa panziyo dzamunoimba munoimba musambo upi
ini ndinoimba musambo unonzi Afrofusion Afrofusion it's a fusion of magenres akawanda but achikombainwa akanobatwa nemudzi weafrican sound kana kuti ganiya ndinoti traditional sound yedu mufusion yeafrofusion yangu inini mune magenres akaita seconscious mune rumba mune trade zvinongo tichingofusa any genre randirei ndangofila comfortable because apparently inini I'm a vocalist ndepandikudo ndichitanga kuti independent studio I'm working on my third album and I'm planning to do it with na Mitimono Mukundu so I'm pretty excited
saka rato nezita here uye rinenge rine nziyo ngani
zita harisati handisati ndakonkluda pazita but rinenge rine 10 songs I am planning to include the track randakaita na Dr. Oliver Mtukudzi before he passed away, you know, my data. I'm planning to album Hero of
Future. Opa nenzara Wakango gara Ameno zako iwe Tambara ngele iwe Opa nenzara iwe Wakango gara iwe Oh yeah Hey Kodore njini Isusu warimutimiza Kodore njini Harimutimiza Kodore njini Isusu warimutimiza Kodore njini Isusu warimutimiza Thank you. kuzvinzwa godo renyiri isusu vari mutimiza godo renyiri isusu vari mutimiza godo renyiri isusu vari mutimiza godo renyiri isusu vari mutimiza.